Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumiguru 11, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anosunga nhengo dzeZTU maguta akasiyana siyana emunyika. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kokonzera mutauro. Vanhu vokurudzira kuti hurumende izivise uwandu hwezviwanikwa huri munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa asunga nhengo dzesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions muHarare nekune dzimwe nzvimbo pamberi pekuratidzira kwanga kwarongwa nesangano iri richinyunyuta nekuoma kuri kuramba kuchiita upenyu kunonzi neZTU kwakonzerwa nekukwidzwa kwakaitwa mitero nehurumende. Thomas Siripasi anotiudza zvaitika muHarare.
Kuratidzira kwanga kwakarongwa neZTU kwatadza kuenderera mberi muHarare sezvo mapurisa akomberedza muzinda wesangano revashandi iri akasunga utungamiriri wesangano iri. Mutauriri weZTU Valasta Rabuku vaudza Studio 7 kuti vasungwa ava vanomwe avo vanosanganisira mutungamiriri weZTU vaPeter Mutasa, munyori mukuru musangano iri vaJafet Moyo nevamwe.
Nhasi mapurisa auya kuofisi yeZTU muHarare akawanda aine matenga vari riot police. Sekuziva kwenyu ZTU nhasi yanga ichida kuratidzira pamusoro petaxi itsva yakaiswa nehurumende wekutipa dhora rega rega rawata transact inotora iyo 2 cents. Saka zvaitika nezvekuti ZTU yanga yakamirira kunzwa kuti kukoti kuchanzi kudini sezvo mapurisa anga aramba. Leadership yeZTU yanga yakamira iri paofisi ndobva yasvika ndobva yatorwa president nasekretari general vabva vasungwa.
Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava uye varivo vanoona nezvekufambiswa kumabasa musangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaLizwe Jamela vati vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo.
Vazopomerwa mhosva manheru ano anzi inonzi yedisorderly conduct. Tisingazivi kuti disorderly conduct yacho inonzi yaitwa kupi, nekuti zvatanzwa ndezvekuti vanhu ava vangosungwa pavavangosvikawo pamaofisi avo eZTU vakatongomirira kuti zvichafamba sei since vanga vachiplana kuti vaite maprocession for the day.
VaJamela vatiwo pane vashandi veZTU pamwe nedzimwe nhengo dzesangano iri vari kutadza kubuda mumahofisi esangano iri sezvo mapurisa akapakatira zvombo akakomberedza muzinda weZTU kubva mangwanani.
Tichitaura kudai tiri kunzwa kuti pane vanhu about 26 vakavharirwa mumahofisi eZTU vakachengetedzwa namapurisa vasi kubvumirwa kubuda mumahofisi. Saka tichitombozva kuti mapurisa ari kuzviitira izvozvo.
Zvichakadai mutongi wedare raMajor Street amai Lanzini Ncube vatura mutongo wekurambidza ZTU kuratidzira vachiti muHarare muchine chirwere chekorera chakadzika midzi. Vachiti kuratidzira kwanga kuchida kuitwa uku kwaizokonzera kupararira kwechirwere ichi. ZTU yanga yakwidza nyaya iyi kumatare mushure mekunge mapurisa arambidza sangano iri kuratidzira nhasi nepamusana pechirwere chekorera icho chauraya vanhu makumi mana neva vapfumba mwe kusvika pari zvino muHarare. Kunyange hazvo dare nemapurisa ari kurambidza ZCTU kuratidzira mitambo yenhabvu iri kuitwa muHarare, uye ZANU PF yakaita musangano wayo nguva pfupi yapfuura pasina kurambidzwa nemapurisa. MDC inotungamirwa navanelson Chamisa yakarambidzwawo kuita musangano wayo zvichinzi munyika mune chirwere chekorera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tichiri panyaya iyi, nhengo dzeZCTU 12 dzasungwa nemapurisa nhasi mangwanani kumasvingo mushure mekunge dzapinda mumugwagwa dzichiratidzira. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vashandi avo vasungwa mumugwagwa vachangotanga kuratidzira. Mapurisa avasungwa anga ane zvombo. Gweta revasungwa ava vakole nemaboke vati mapurisa asunga vashandi ava zvisiri pamutemo uye vari kuramba mhosva yavari kupomerwa.
Vasungwa E12 vari kuchajwa ne participating in unlawful gathering with intention to cause public violence in terms of zviri pakati pechikamu chemutemo section 32 subsection 2 of the Criminal Law Codification and Reform Act. Saka vatogwa mastatements tapindura tichiramba mhosva yachona nokuti maererano nemafacts kana kuti mataurirwo anonzi ndo aparwa mhosva. Hapana panoratidza kuti vanhu vapara mhosva. Mutemo wavaisa hwinirani nezviri kuindirana nezvaitwa nevasungwa.
Kunyange hazvo vamwe vasungwa, kune vamwe vashandi vanodarika 50 vakwanisa kuratidzira. Mumwe wevashandi ava vamunyaradzi chidarikire vati varwadziwa zvikuru nekusungwa kwevamwe vavo.
Isu ini semushandi mwoyo wangu unorwadza kana vamwe vashandi behangu vachisungwa, vachisungirwa nyaya yekunyunyuta nekuda kwe2 cents iri kutogwa nehurumende. Isusu hatisisu takaita zvikwereti, hatisi taita kuti zvizvimire zvazviri. Saka tinoona sokuti vari kutenga motikari dzingava dzamachifi, zvipatara hazvina mishonga, zvinhu zviri kukwira. Vari kuafekta isusu nokutitorera pasina, tiri kusvinwa ropa. Ndo chichemo chedu and we are very disappointed nekusungwa kwaitwa vamwe vashandi vachirwira kodzemusoro.
Vamwe vashandi vanoti vanorwadziwa kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kubata pasi rose kumeso ichiti iri kuchinja maitiro ekutungamirira nyika ichikoshesa kodzero dzevanhu asi iyo isingaiti zvainotaura. Vapismo Mapope vanoti hurumende yava Mnangagwa haina kusiyana neyava Robert Mugabe avo vakabviswa pachigaro gore rapera nemauto.
Hapana musiyano bhozi yandiri kuona new dispensation yachona inongori old dispensation yachona. Saka musiyano hapana, hurumende yangoripo yamugabeyo ndo imwe chete navamunangagwa iripo.
Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari gweta mumasvingo vatapiwa gondo vaudza Studio 7 parunhare kuti chiitiko chanhasi mumasvingo uye kune dzimwe nzvimbo charatidza kuti hurumende yeZANU PF haichinji muitiro wayo. Vamaboke vati vange vachitarisira kuti vasungwa vavo mumasvingo vachabudiswa muchitokisi pakupera kwezuva kana vachizoenda kudare redzimhosva voenda vachibva kudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvichakadaro, mapurisa emaMutare asungawo nhengo dzeZCTU 20 dzichipomerwa mhosva yekuungana zvisiri pamutemo. Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Vasungwa ava vange vari pamuzinda wavo apo vasvikirwa nemapurisa eLaw and Order mangwanani ndokubva vasungwa. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vapasimonya kureba vaudza Studio 7 nhasi kuti vasungwa 20 ava vanosanganisira mutungamiriri weZCTU kumanikaland vatinson Mutefa nevamwe 10 nevapfumbamwe. Vanyakureba vati mapurisa achiri kutsvagiridza mhosva yekupomera vasungwa ava, asi pari zvino vane mhosva yekuti nhengo dzeZCTU idzi dzange dzakaungana dzichida kuita zvemhirizhonga kana kushoropodza hurumende.
Vanoshandira ZCTU nenhengo dzeZCTU vanosvika 20 maMutare vasungwa nemapurisa makuseni kuaround 10 o'clock vari pamaofisi dzeZCTU number 14 Jamerson Street Mutare, vachinziwo mhosva yavo ndekuparticipata in a gathering waine chinangwa chekudisturb public peace or to cause public violence kana kuti bigotry, zvinoreva izvo kuti kuungana muchida kuratidza unhu husinga hunoshoropodza avo vanopikisana nemaonero enyu.
Vanyakureba vati vasungwa ava vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana uye vose vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Sangano reZCTU rakabuda nechisungo chekuti richaratidzira munyika yose sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Mushure mekuzivisa urongwa hwekuratidzira, mapurisa akabva azivisa onyika achiti urongwa hweZCTU haufanirwe kuenderera mberi sezvo munyika mune dambudziko rekorera. Asi ZCTU yakati chandirira mberi nekuti urongwa hwayo haudi mvumo kumapurisa sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Mune imwe nyaya, Mambo Tendai Mutasa vati panofanirwa kuva nedzidziso munyika yakasimba kuitira kuti vanhu vasarodze vana vasati vabva zera. Mambo Mutasa vataura mashoko aya pakupera kwemusangano wemazuva maviri wekucherechedza kodzero dzevana wakarongwa nesangano reZimbabwe National Child Rights Coalition wanga uchiitirwa Mamutare. Mambo Mutasa vati vana vakawanda vari kurodzwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira urombo, chitendero nekuri pangozi. Izvo vati zvinofanirwa kumiswa nemutemo wehurumende uripo wekuchengetedza kodzero dzevana. Musangano wemazuva maviri uyu wakapindwa nevemasangano akazvimirira oga anorwira kodzero dzevana uye vechidiki vemuzvikoro vakabva kumativi mana enyika pasi pedingindira rekuti Leave No Child Behind for Zimbabwe's Development. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Zvichakadaro, bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa rinoti harisi kufara nemabatiro aitwa nhengo dzeZCTU nemapurisa. MDC inoti dzimwe nyika nemasangano akaita seEuropean Union neUnited Nations vanofanirwa kuona utongi huri kushandiswa munyika. Mumwe vatevedzeri wemutungamiri weMDC, Senator Morgan Komichi, vaudza Ivan Zininga weStudio 7 kuti dambudziko guru munyika inyaya yekusatambirika kwehurumende yavamunangagwa.
Isusu sebato reMDC tinoshora zvikuru zvaitika nhasi kuvakuru veZCTU, especially President Mutasa veZCTU. Zvinoratidza kuti munyika yeZimbabwe hakuna mafreedom evanhu. Isu maZimbabwe tikugara under terror, under serious dictatorship worse than the regime yaMugabe.
Iwo mashandiro ari kuita mapurisa munyika pari zvino nezviri kuitika izvi, munoona sekuti ane chekuita nekutumwa kwavo neutungamiriri here kana kuti vari kungoitawo basa ravo semazuva ose?
Hakuna mupurisa kana musoja anotora action against a civilian asina kupuwa order nevakuru vake, vakuru vavo. Hatidi kunyeterana kuti mapurisa anongo act from their own evolution. Handizvopi ba, vanotanga vapuwa order nakomanda wavo pabase, and komanda wacho anopuwa order kubva kumusoro kuna commissioner general kana kuna army commander, and army commander hazo act asina kupuwa right yoyo na president. That is not true. Because in our nika it is ungovernable. Kanavano wakungita zavanoda. Let's look at the constitution of the country. It is not today. The only person are not deployer. Let our force munika or whatever. Liberate.
Vanga vari mumwe vatevedzeri wemutungamiri weMDC, Senator Morgan Komichi, vachitaura parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivans abato onyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuSwane University of Technology kuSouth Africa Dr. Riki Nyaradzi Mukonza, avo vati mamiriro akaita zvino munyika handa kuti zvematongerwo enyika zvigadziriswe.
Ndinoona sekuti patamira zvino izvi pasiyana nepataivimbiswa neutungamiri hwavamunangagwa maelections asati aitwa. Ndinodaro nekuti kumiswa vanhu veZCTU kuti varatidzire chinhu chata tisingatarisire. Hurumende yanga ichitida kuwedzeredza kukwiridzira kodzero dzevanhu, nekuti chiri kuita kuti vanhu veZCTU varatidzire inyaya yekuti pane zvavasiri kufara nazvo. Zvino handione chikonzero chinoita kuti hurumende imire pamberi pavo ichiti musaratidzire, nekuti ndo zvinoita gutsa ruzhinji. Vanhu vanofanira kutenderwa kuratidzira kana vasiri kugutsikana nezvavasiri kugutsikana nazvo.
Totarisawo Dr. Mukonza kuti kumakore kuma 2007-2008 zvaimboitika zvakadai kuti vashandi vairoratidzira kana zvinhu zvavagozhera kudai. Mungati nyika yava kudzokera here kuna 2008?
Hongu, chatinoda kuti tiziva zvinenge ndechekuti vari kutitonga veZANU PF. Vamwe vangangoona sekuti kubva kwavamugabe kuchiya vamunangagwa ishanduko huru. Ini ndinoti Shanduko yakaitika ishanduko yekuchinjwa kweutungamiri. Asi atingati system yekutungamira ichingori imwe chete.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Rick Munyaradzi Mukonza, vachitaura parunare vari kuSouth Africa kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Gurukota runoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye governor weRBZ Dr. John Mangudya vari kuBali kuIndonesia kumusangano weInternational Monetary Fund neWorld Bank uko vari kuedza kugadzirisa ukama weZimbabwe neva yakakwereta apo upfumi hwenyika waenda kumawere. VaMangudya navaNcube vakaparura gwaro rekuedza kubhadhara mari yakawedzerwa pazvikwereto zveZimbabwe kana kuti maarias inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere zvemadhora. Gwaro iri rakanzi Arias Clearance Roadmap. Musangano uyu wakapindwa neAfrican Development Bank, International Monetary Fund neWorld Bank Group, Paris Club Group uye European Union. Chikwata cheZimbabwe chakaitawo musangano nevakuru kubva kuUnited Kingdom neUnited States of America. VaNcube navaMangudya vakaita musangano navaEric Meyer vanova mutevedzeri wemunyori mubazi rezvemari muAmerica. Nyaya yezvirango inonzi yainge iri mudariro America ichisimbisa kuti Zimbabwe izadzikise zvayakanzi iite mumutemo weZidera zvikuru kusimbisa nyaya dzeutongo hwejekerere. Blessing Zulu Studio 7 abatanyanzwe munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya kuti tinzwewo maonero avo.
Zvinhu zvakakoshera nyika yedu uye tinozvikurudzira kuti kana IMF neWorld Bank yabvuma zvirongwa zvavakaisa ivo vaMutuli Ncube zvinototifadza nesuwo, nokuti isuwo vanoongorora vedu mamiriro eupfumi hwomunyika zviri kuitwa navaMutuli Ncube ndinoona fanika zvakanaka, ende zvakandifadza pakuti president vanozvisapotavo futi. Nyika yanga yaramba ichingoerera kwemakore akawanda, saka zvoda kuti zvava nomumwe munhu ane chido chokugadzirisa nyika zvakanaka.
Tootarisawo zviri kuitika munyika, tiri kuona vamwe vezvitoro vari kuvhara. Chii chaizvo chiri kuitika?
Munozva panhu pese panonetsa kuti zvinhu zvizonaka. Vamwe vanoda kutaura pachishona vanoti kana mwana akuzvarwa mai vanotanga varwadziwa zvikuru, asi panongoti mwana apedza kuzvarwa vanokanganwa nekuzvadzwa kwayo kwavanga vachiita. Saka zviri kuitika apa vanhu vava jaira imwe nzira, asi isiri nzira yakanaka. Saka nzira iyi kuti tibve munzira yakaipa zvinotomboda kuti zviitwe zviri kuitwa navaMutuli Ncube. Zvavaita izvo kuti vanhu vaomeserwe pane zvakawanda kuti vanhu vazive kuti zvinhu hazvitambiswe zvatiinazvo, zvoda kubatwa nenzira yakarurama. Kana kuzokuinda kunotenga mari vanhu vachitengesa, hazvina kururama pachazvo. Saka zvamboita kuti vanhu vatanga vaona kuti kungoimpota zvinhu zvatarisira kutenga zvinhu zvakawanda kubva kunze zvakawandisa kupfuura zvatinogona isusu kutengesa kune dzimwe nyika, zvinoita zvinoramba zvichingotipa kuti zvitiomesera pachedu. Saka vanenge vamisa manje kuti zvinhu zvamamuchiimpota kunze ngazvive zvinofambira nezvamunoexporta kunze.
Asika vamwe vari kuti havasi kunzwisisa kuti ndiani chaizvo ari ari panyanga panyaya dzezveupfumi, nekuti vari kuti vakambonzwa vaMutuli vachitaura kwozoya vamwe vekubato reZANUPF vachitaurawo zvinenge zvakasiyana. Hazvikonzere matambudziko here?
Zvinogona kukonzera matambudziko, asi vanoda kuziva ngavazive kuti munhu anotererwa ndiari mugovernment, haikona ari mupolitical party.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi haachina kugadzikana, izvo zvave kupa kuti vamwe vakurudzire kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa nebato ravo reZANUPF vabvume kuti vakundikana kufambisa zvinhu. Mitengo yezvinhu inonzi iri kuramba ichiita chamuramba mhuru zuva nezuva. Mari hadzisi kuwanikwa nyore. Zvitoro nemakambani zviri kuvhara zuva nezuva. Nyika haina mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe zvinodiwa pazuva neveruzhinji. Ukuo urumende inonzi iri kuramba ichikwereta mari kunze senzire kuedza kugadzirisa dambudziko iri. Asi vezano PF vari kuramba kutambira kuti ndo vari kukonzera matambudziko aya munyika. Vachinongedza minwe kune vanopikisa ava vari kuti ndo vari kuomesa zvino vachida kuti vanhu vapandukire hurumende. Chii chingaitwa mukugadzirisa matambudziko ari munyika aya? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vane nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu pamwe nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe uye vari nhengo yeMDC Dr. Takawafira Joe. Tatanga nekubvunza Dr. Joe kuti ndiani chaizvo anofanirwa kunge achinongedzwa minwe nemamiriro akaita zvino munyika.
Ini ndinoti dambudziko guru rinoenda kune vanotungamirira nyika. Ende vanotungamirira nyika ndivo vamunangagwa vakapinda panyanga pamaelection akapfuura. Dambudziko redu muZimbabwe guru nderekuti tinowana hurumende kana kuti vatungamiri vehurumende vachiti anoita over expenditure. Saka ndoo dambudziko ratinofanira kuti tinyanyotarisa. Asi kune vakazouya vamwava vachida kuisa blame hombe kuvanhuwo zvavo vasina zvavo. Saka new policies dzakauya navanuve navamangudya izvi ndo dzakavhundutsa vanhu namazvinhu zvikaita mamamiro nerongo.
Vachirumhanzu, munotiwo nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika ndiani anofanira kunge achipomerwa mhosva apa?
Ndingati maonero andinoitawo ininiwo zvangu ndokuti nyika yashaya one yatingati professionalism iri kuleka zvakanyanyisa maitirwo marandirwo ebusiness kumakambanis edu. Anova makambanis anonzi aya ndiwo makambanis avanhu vatema. Tochizobvapo takuchienda kuruzhinji rweZimbabwewo futi. Hatina chunhu chatinokwanisa kuti ichi hatichidi, ichi tinochida. Tinotoona kuti tisu vamwe vanotopesvedzera zvinhu zvakaita saizvozvo. Tikatarisa pane nyaya dzamaprizes iyaya, vanoti vakawanda maprizes akonzereswa nenyaya ye2 cents per dollar yakataurwa naminista wezvefinance. Asi hapana munhu kana kuti isu maZimbabweans vanonyatsokudzamisa pfungwa kuti izvezvi zvinomboreti kudii.
Vazho, munoti ine mashoko aya?
Ndinokuma kuti chikuru ndechekuti vanhu vari muhurumende vanotungamira hongo vanofanira kuwanikwa vachitaura chinhu chimwe chete kuti chaicho chapa kuti zvinhu zvikwire kudai chii. Kwete kuti tizoona kuti zvinhu zvichikwira kudai tinoona vana vanoyona navamangudya vachiti zvichanaka, toona vamwe vana vezimbabwe vachiti haisi hatizizi kuti zvakabva sei. Saka ndinoona sekuti pane kutiza responsibility kana kukurumidza kumedza kutenga kuchada.
Vachirumhanzi, munoti kune vanhu vari kuti hurumende yakundikana?
Ndo zvandotika vanhu maZimbabwe pane nyaya dzokunzwera politics tichiri kure hatisati tatombonyatsokunzwisisa. Nokuti maZimbabwe ungati tiri kufamba nemhepo ikavhuvhuta yakananga kuku tinotevera ikoku ikajija totevera ikoku. Saka tina maZimbabwe vane double standards vasingazivi chavanoda.
Vazhou, tingati here nyika yasvika panguva yekuti ingada zvakare hurumende yemubatanidzwa imwe GNU?
GNU inonetsa kuti hazvirevi kuti kana mukaita GNU toti mungasolva maproblems ariko. Bati handida kungotaura hangu ndechekuti hurumende yaponewa, because hurumende ndo inoita planning. Izvezvi ukavabvunza kuti chanetsa pafueli chii kuti tiwane, ndiri mukiwi izvezvizvi inoita 5 kilometers away tiri muasvingoma. Hapana consistent policy ngoti tatadza kuti fueli tishaye chii. Hapana issue yeplanning in terms yekuti tiite production tiwane foreign currency. Vari muhurumende ava ndo vakona. Nyango tikaunza GNU inotinetsa, nokuti GNU inongonetsa kuti vanhu vanonga they will still concentrate competition yavo vakananga 2023.
Vachirumhanzi, pane vamwe vari kuvenga nyaya dzehuori mumamiriro akaita zvinhu zvikuru munyaya dzezveupfumi, munoti iwo?
Vanogona kufunga saizvozvo, but sekutaura kwandoita kuti ino hapana research kana kunzwera, kungonakirwa nokutaura. Because you cannot say iwewe vanhu vari kutonga ndo vanohori, asi muchiona vanhu vari mustreet. Action yatinomboita nazvo ndeyei? Isusu vacho tisu tinoparticipata muuroyi hwacho ihwohwo.
avanga vari vanongurura zvematongerwo enyika uye vari nhengo yezano PF vagadzira chirumanzu vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano revarairidzi rePTUZ uye vari nhengo yeMDC Dr. Takwafira Jowu vari parunare kumasvingo. Kota rezvicherwa vaWinston Chitando vavhura gungano remine entra zviri pamutemo muulawa yenhasi, vamwe vanhu vachikurudzira kuti pave neurongwa hwekuti zvicherwa zviri munyika neuwandu hwazvo zvizivikanwe kuitira kuti nyika isarasikirwe neupfumi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mashoko awo ekuvhura gungano remine entra zviri pamutemo, vachitando vati zvicherwa ndizvo zviri kunyanya kuunza mari munyika. Vakatiwo zvicherwa zvinogona kutungamira pakuvandudza upfumi zvichienderana nechinangwa chehurumende chekuti upfumi hwenyika hunge hwakura panosvika gore ra 2030. Vati urongwa hwekuvandudza mutemo weMines and Minerals Act kuti uenderane nebumbiro remitemo yenyika hwave pachinhano chepamusoro. Vachitando vabvuma kustudio 7 kuti pane zvimhingampinyi zvakawanda zvinogona kuvhiringidza uwandu hwemari inobva kuzvicherwa, kusanganisira dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze munyika pamwe nekuburitswa zvisiri pamutemo kwezvicherwa zvakadai segoridhe nemangoda. Asi vati hurumende iri pakati pekugadzirisa matambudziko aya.
Vhiki yakapera vakatevera news vakanzwa kuti pane nzvimbo yatakaenda kubhindura vasingazivi inogaya goridhe. Tikaona kuti aiwa zviri kutakidzika kuti goridhe rinokugaiwa ipapo harisiki ndarose kuFidelity, tichimba tasiya tavhara nzvimbo iyoyo. Chikutanga kwechirongwa chingiitwa nehurumende kuti zvicherwa zvose zvitengeswe nomutoo wakanaka.
Panyaya yekutsutsumwa kwevamwe vanhu kuti vamwe vashandi vemubazi ravo vanononoka kugadzirisa magwaro anenge achidiwa nevanoita zvezvicherwa, vachitando vabvumawo dambudziko iri vakati bazi ravo riri kudzidzisa vashandi varo kuti vaite mabasa avo nemazvo.
Diki yakapera museri takaita musangano muministri medu yetinoti pachirungu strategic workshop. Tikaita mazuva matatu takavhakangana mukova tichitaura kuti chii chetinokonewa kana chetofunga kuti tiwedzere kuti tikwanise kunge vanhu vemuZimbabwe vanga chigutsikana nebasa ratinoita. Tese takabvumirana kuti nguva yekutohwa kuti mapepa afambiswe haina kumira zvakanaka.
Vamwe vanhu pamusangano uyu vati zvakakosha kuti vakuru vakuru vehurumende vasangotaura chete nezvechinangwa chekuti upfumi hwenyika hunge hwasimukira panosvika gore ra 2030, asi kuti vaite zvose zvavanogona kuti veruzhinji vave vanofamba pamwe chete nehurumende mukuti chinangwa ichi chiitike. Mumwe weavo vapinda mumusangano uyu vatendai Choto vakurudzira hurumende kuti ive neurongwa hwekuti zvicherwa zviri munyika pamwe neuwandu hwazvo zvizivikanwe kuitira kuti nyika isarasikirwe neupfumi uhu.
Kana une chinhu chausingazive, umwe munhu anoziva kudarika iwewe anokwanisa kuuya otora zvinhu zvaunazvo izvozvo usingazive value yazvo ozvishandisa, iwe wozoona pamberi apo kuti ndinenge ndakabiridzirwa. But inyaya yekuti wanga usina information yekuziva kuti ndine chii chandinacho. Saka zvakakoshera paruzivo rwekuti senyika iri kuenda paInternational Market ichitsvaga mari, ngatiendei tichiziva kuti isusu munyika medu timbori neupfumi hwakaita sei zvigotibatsira kuti tisakwanise kunge tichizonegosheta madeals anozotirwadza.
Gungano remind entra regore rino rakatanga nezuro uye riri kupera mangwana. Gungano iri rinowanzokuitwa muna chikunguru gore rega rega, asi gore rino rakanonoka kuitwa nekuda kwesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuoma kwaita zvino munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Mapurisa anosunga nhengo dzeZCTU maguta akasiyana-siyana anosanganisira Harare, Mutare neMasvingo. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kwokonzera mutauro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani ntwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 11 kumfumfu 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa abophe njalo achaya kabuhlungu inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi iZCTU eHarare lakwamanye amadolobho ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe ilinhlanganiso namuhla. Ukuhlukuluzwa kwabeZCTU lokho kusolwe kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu labamabandla ezombusazwe aphikisayo. Ukonakala komnotho welizwe kuqhubekela phambili eZimbabwe, abanye besithi konke lokho kubangelwa izibopho ezethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngenjongo yokuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa namuhla achaye kabuhlungu njalo abopha inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU eHarare lakwamanye amadolobho agoqela eMashwingo leMutare ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe ilinhlanganiso phezu kokonakala komnotho. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Ababotshiweyo laba abathi umkhokheli weZCTU umnumzana Peter Mtasa lonobhala jikelele wayo umnumzana Japhet Moyo badojwe ngamapholisa phandle kwamahofisi abo eGolden House belindele ukuya emthethwandaba kamantshi lapho bekumele kuthethwe udaba lwabo lokuphikisa isinqumo samapholisa sokuvimba ukutshengisela. UZulu jikelele usole kakhulu lokhu kwenza kwamapholisa lokuhlukumeza abantu abafuna ukusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela insolo yabo kulokho okwenzakala elizweni elimunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Omunye wabasola lesi senzo yisakhamuzi seHarare umnumzana Nkosikhona DBD.
Engakutsho ukuthi yingabomu amapholisa enze ngabomu ukuthi abathathe njengoba vele babe sebekhulumile ukuthi bafuna ukuthi bengene bedemonstrate ezintweni ezi-affect abantu abantwana baseZimbabwe, kodwa amapholisa ngenjongo ade belayo lokubathatha ukuthi disorderly conduct. I-disorderly conduct umuntu ezimele phandle kwehofisi yakhe singakwazi lokuthi umelele ukuya ngaphi kumbe ucabanga ukuthi enze njani. Angikholi ukuthi kungaba i-disorderly conduct umuntu esemsebenzini wakhe.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ebelokhe emise imota zawo zamalori amapholisa esigodlweni zamahofisi aweZCTU edolobheni leHarare. Ngakolunye udaba oluphathelene lezokulungisiswa kwesimo elizweni, inhlanganiso ezisebenzisana loZulu zimanyene labezokholo lwesiKristu baqoqa umhlangano omkhulu lapho inhlangothi ezimela uZulu weZimbabwe zizokwethula ezikufisayo ukuba kulandelwe inkokheli yelizwe ukuthuthukisa isimo somnotho lenhlalakahle kaZulu. Okhokhela kulolu hlelo olukhangelelwe ukuba khona ngomvulo mhlaka 15 Mfumfu engumqondisi we hashtag This Constitution, uNkosazana Abigail Mupambi ulandisa ngokubafuqileyo ukuthi kukhulunyisanwe phezu kwenkinga ilizwe elibhekane lazo.
Sesikhangelelwe ukuthi thina sithi kuma-political leaders bona lapha bakhona ezikhundleni simasikhangela iZANU PF, sikhangela iMDC, mathi kubheke ngelinye ilihlo sinanzelela ukuthi bonke bakhona kuphawa. Kungani sitsho njalo? Uzabona ukuthi iMDC yiyo ekhokhelela esingathi khona the most economically active councils in the country, amakhansili onke emadolobheni. Sesikhangela iZANU PF layo ila makhansili emaphandleni ibuye njalo ibe lo president ku-state house. ulandisa njalo ngempumela abayikhangeleleyo ekupheleni kwalomhlangano ozokwenzelwa eHarare International Conference Center HICC.
Abamele amanye amazwe labo babuye abazomdabuko labo abakhokhelela amabandla ikakhulu laba akade bengene singathi khona emncintisweni khona pa kuma elections. Sizimisele njengabantu abeZimbabwe ukuthi siphume singathi ku political jacket sifocuse as a country and sikhangelele ukuthi lawa ma politicians since sibanqusile bazoba khona and sikhangelele ukuthi bazalalela ukuthi abantu bafunani from now going forward.
Abamanyano wenhlanganiso ezisebenzisana loZulu bemanyene labokholo lwesiKristu iCivic Society and Churches Joint Forum bathi bakholwa kwezokuba kuqale kuxoxisanwe kubonisanwa labezombusazwe kanye lenkokheli ebusayo ngenkinga ilizwe libhekane lazo anduba kuthathwe amanye amanyathela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ukuchaywa kweziphathamandla zeZCTU lokho kubangele ukuthi amalunga alinhlanganiso ahle esabela kachana edolobheni lakobulawayo. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Amahofisi abeZimbabwe Congress of Trade Unions kobulawayo avuke ehanqwe ngamapholisa ngemva kokwala ukunika imvumo amalunga ale inhlanganiso ukutshengisela efuna ukuyanikeza umphathi ntambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube isikhalazo sokuthi kabayifuni inhlawulo yomthelo yokubili ekhulwini. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weZCTU kuWestern Region, uthi lumhlangano ubuqoqelwe ukuthi izisebenzi zibonise ukuthi umthelo lo aziwufuni ngoba ukhitshwa phezu kwemithelo eminye ezivele ziyibhadala.
Injongo yokuba lapha ukuthi besilungisile ukuthi sizotshengisela ukudana kwedlo kungathokozi kwethu ngepolicy eyalethwayo ukuthi ayi-monetary policy eyalethwa ngumavuthi ugavena we-reserve bank encetsana lo-minister umthuli. Siyananzelela ukuthi bafaka i-2% i-tax and thina njengezisebenzi sithi hhayi lokhu asikwemukeli.
Umnumzana Kamurai Moyo, ilunga leZCTU ku-General Council, uveze ukukhathazeka ngokuthi uhulumende uphanga ukuguqula izinto engakhulumanga labantu.
Abantu bebuyile and njalo abantu bafuna ukubuya abaningi. Ukuthi nje izolo kusukwaba nokuphambaniseka sokule umbiko wamapholisa ukuthi amapholisa sebeyivalile le demo. Kodwa ke abantu abaningi abakulalelanga khonokho babuyile abanye lokho bekhona phandle. Injongo isiqondomse yasendaba leyi kuyini sikhonona ngani sikhonona nge-2% iyafakwa nguhulumende through uminista wabo uminista wokufinance uMthuli Ncube.
Emva kwalomhlangano abantu sebechitheka lamapholisa abevimbile sevumile ukuthi abantu bachitheke, uKhansila Mlandu Ncube olilunga le-Commercial Workers Union uthi kuyadanisa kakhulu ukuthi njengezisebenzi nxa besithi bayakhuluma ngento ezibahlukuluzayo bayahlukunyezwa okuyinto ephikisana lesisekelo sombuso. UKhansila Ncube uthe njengezisebenzi abasoke bekhathale bazaqhubekela phambili belwela amalungelo abo.
Njengezisebenzi kuyasidanisa kakhulu ukuthi lapho nxa sithi sikhulume ngento ezisihlukuluzayo siyavalelwa siyaliswa sikhuluma nje umongameli we-union yethu uchayiwe nje eHarare kuyasidanisa kakhulu and ungabala isisekelo sombuso siyavunyelwa njengezisebenzi ukuba sidemonstrate sitsho esikhalaza ngakho. Lokhu kumsuku kuyatshengisa ukubana nxa uhulumende enganakaneli izisebenzi lezo adla kizwa imali uzanakanela ubani. Kodwa sithi thina njengezisebenzi kasiphele umoya siza kungena emgaqweni lokho ngokugcina ukuthi sibayekele besivalele.
Amapholisa ahle avuka evimbile emahofisini aweZCTU abantu abaningi bahle besabela khatshana bengazi ukuthi azabenzani. Amalunga ekomiti yeZCTU acine engenisa abantu ngokubazi emahofisini ukubavikela engozini ngemva kwembiko yokuthi eHarare abantu sebetshaywe babotshwa ngamapholisa. Kodwa amanye amapholisa azame ukungena phakathi kwamahofisi eZCTU lapho abantu abakade bebuthene khona axotshelwe phandle izisebenzi ebezibuthene lapho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye laba mabandla aphikisayo sebeswele kakhulu ukuchaywa lokubotshwa kwenkokheli yeZCTU lokho besithi Kusobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wephula amalungelo kaZulu. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC uDokotela Victemba Mpofu.
Uhulumende namhlanje kakhulu lapha eHarare uthethe wafaka amapolisa endaweni zonke ngemva kokuthi yena bona bethilo ukuthi onkona namhla hayi akusobe kube lama demonstrations. Now okwenze abantu bagcina bengenile etown kuzo demonstrator ikuthi bahambe bayathatha ama leaders ze CTU oJafethi labo Mtasa khona ngale emahofisi nabo bafika babachaya abantu basebezonda ke abalandeli babo basebengena etown besibona yikho kodwa bebefuna ukuthi abantu begcine sebesenza udlakela nge ubona bese bevumile ukuthi hayi ke bazafaka elinye ilanga for i-demonstration yabona
ukuthi bencitshwe ilungelo lokutshengisela bekuqondile.
Hayi angiboni kuqondile because angiboni ukuthi ungenelana njani le cholera kangcono phela abantu bengasabuya emisebenzini ngoba abantu bagcwele lapha edolobheni besiya emisebenzini besenza ema-shopping angcono nxa kuthi khona sekuhluphile lokho kwekholera kuvalwe phela indawo zonke lezinto zonke akhona ukuthi kuvalwe nxa bona befunile ukuthi nxa abantu bathi hayi bafuna ukusebenzisa ilungelo labo lika-section 59 ele-labor rights bona sebekhona sesithi hayi lingasasebenzisi sebethi hayi sifuna ukuhlangana egwanzula hayi lingasasebenzisi kule kholera. Izolo sikhuluma nje bekule graduation e-University of Zimbabwe indaba engakhuluma ngendaba yekholera.
Ibandla lakho liyasola njalo umbuso kamongameli Mnangagwa lithi usehlulekile.
Sikutsho ngenxa yokuthi izinto nxa ufuna ukulungisa izinto kumele abantu bonke bedonse lawe abantu babobulawayo abantu beHarare abantu bemakhaya njengomuntu ongawinanga kuba nzima ukuthi edonse labantu bonke ukuthi khona belungiselele ukuthuthuka kwelizwe. Yena bona sebe-resorta to udlakela ngoba sebebona ukuthi sokubehlule khathesi izinto ziyakhwela ezitolo amafutha sefika kubo $15 izinto ezazingama $3 akunjela ukuthi khona at this rate ngale ndlela okwenzakala ngayo kuzabe kunjani ngakuphela komnyaka. And lokho kutshengisela nje clearly ukuthi ngikhona hayi ngumuntu ongazange ewine ama-election and ngenxa yakhonokho abantu laba bamsupporti abantu baphakathi lapha eZimbabwe nabantu baphandle and yikho kuphambanisa ukuthi ngikhona intuthuko iyenzakale kuhle lapha elizweni.
UDokotela Victemba Mpofu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC njalo ungusenator weMathabeleland South sixoxela eHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani ethengisa ukudla okuphekiweyo okugoqela inyama yenkuku iKFC yazise namuhla ukuthi isivale amakhefa ayo wonke eZimbabwe okwesikhatshana ngenxa yokubhidlika komnotho okuqhubekayo. iKFC ithi izavula nxa umumo ungabanganeno. Ithi okwamanje kayisenelisi ukuqhubeka ivulile njalo ithi isadinga amaqhinga ukuthi ingaqhubekela phambili njani. Umbiko weKFC lo uza ngesikhathi amankampani amanengi evala mihla lamalanga emadolobheni atshiyeneyo ngenxa yokusilela kwemali ikakhulu idola leMelika okuyilo lodwa eselisamukelwa ngamabhizimusi amanengi. Ukusilela kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezifana lechukela, amafutha okupheka, iflawa, inamnede lemazowe, igasi yokupheka kanye lamafutha ezimota lakho kuyaphambili. Womgcini sihlalo wenhlanganiso emela amankampani eZimbabwe National Chamber of Commerce eMathabeleland umnumzana Golden Muoni uthi athwele nzima amankampani ngokusilela kwedola leMelika.
Yeah, loku katesi ya shupa because ila makamba ni amanyi avalile amanyi maningi they are still open but indawo ikona lapha indawo ye foreign currency niyo ya shupa kakhulu chama kwa kamba na kwa nisi kureplace ama stock ama kamba na sa kwa nisi kutenga because of the shortage of foreign currency. So u finance minister new professor Mthuli katesi use Bali Indonesia IMF. So we are very much sure that uza lumisa loku in the shortest period of time so that around to us a formula we are not going to slide back into 2008. So katesi yes kunzima akuko right because ama kambani avalile abantu also they are now into speculation abantu bayathenga kakhulu. So there are many number of factors which are pushing all these problems. But we hope to put our right, put our lunga. We are still waiting for the finance minister, uza penduka, uza sala, panti, nava mabizimusi, lungi, se indaba le.
Indaba ye foreign currency, okuluma ngayo, njalo amankampa na manenga kala ngayo. Inga lungi siswa njani kase gase?
That is, lungi, se indaba le, what we need to do, foreign currency to be available, we need to start also produce internally and also export to start to invest among the countries, the region and beyond. But as long as our company, they are not able to produce in full capacity, our foreign currency is like super for a long period of time. Okunye futhi government expenditure has been ballooning for some time. So I think Mthuli who addressed Konoko in his TSP, which is a transitional structural program, which I think is EIMF, World Bank, Afrizim Bank, they've accepted this program. So Katesi, we are praying that put our right.
Umnumzana Golden Muwoni ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce esabelweni seMathebeleland. Sixoxe njalo lengcwethi kwezenotho umnumzana Reginald Shoko yena othi amankampani amanengi ayavala ngoba esefuna ukuthengisa ngedola leMelika kuphela.
Amakamana mane ngavalela ukubana abantu bafuna ukuthenga ngeRTGS lababhondi ukuthi ubana bona bazehlule kulo ukurestoka loba ukufaka amaromatics ukuthi bakhonje besebenza. So bacabanga ukuthi bengavala babone ukuthi umumo uyanga kungaba lerate ekanyayo ukuthi sowuyirate o esingathi step rate lapho kuzevunyelwana ukuthi market rate le abantu bengaoperate bekwazi ukuthi bengavuka kusasa benjani betholi into zonke abazifunayo behlanganisa ngakunjengakathi esokwenzakalayo. Amakampani avala ngoba bengavula konke kuyathengwa kusale kungela lutho phakathi kusho ukuthi sasikampani ayifuni kodwa kusokwenzakala like ngizwa kuthiwa kobulawa ama-rate am-US dollar le-rand ayawa ingakwazi ukuthi awiswa kuyini njengoba esiwa kobulawayo kakhulu kwezinye indawo engakawi.
Abantu abaningi bakhuluma ngomumo owawukhona ngo-2008 kungakabi lo hulumende womanyano yikho esesibuyela khona na ngokubona kwakho?
Hayi okwakathesi singesaba ukuthi singaya khona ngale kodwa akukakhombisi loba singathi kwezomkhonomo akukakhombisi singaya khonale ikakhulu nxa yehulumende lokhu eqhubeka ekwanisa ukuthi ngendlela zakhe avimba athi i-bond leyo yesola i-1:1 ngoba yena ulokhu ekwanisa ukusinika i-fuel ngemali yona leyo bond ekona lokwanisa ukusinika amagesi ngaleyo bond lokhu esibhadela ama-tax ngaleyo ilanga uhulumende naza ehluleka ukwenza khonokho kuzokuthi ukuthi sesingene ku-2008.
Ubona eqhubeka uhulumende esenza khonoko othi uyakwenelisa kathesi okwesikhathi esinganani?
Kathesi sithembisa ukuthi yena usekhuluma amabhanga le-Afrizim Bank ukubana kuhlanganiswe indlela yokuthi baphiwa amadola alingana le mali zama-RTGS ukuthi kubana kungaba le-stability ngoba i-panic ukuthi thina njengabantu labathengi ivalu yemali yethu kuma-RTGS yes yesaba kakhulu nxa kungathiwa isisiba le-dollar 1:1 njengokutho kwabo hayi into zingabuyela la makampani angavula qasi usebenza ngoba basho ukuthi bakwazi ukuthi alithole i-dollar bezistoke belungise ama-valu. Ngoba ukuhlupha kathesi ukuthi siyakwazi ukuthi i-bond ngalingeke libe yi-1:1 le-US dollar.
Umnumzana Reginald Shoko ingcwethi kwezenotho sixoxela eseHarare. Kulivtogu la mstanje kutelwa sihluzeni bomama sikhangela umomo oselizweni okubhidlika komnotho ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto kanye lokusilela kwazo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yabodokotela abangela mngcele Doctors Without Borders ithi abantu ababedinga ubuphepheli bancitshwa kwele Australia bayahlaliswa esihlengeni seNauru sebesehlelwa ngumkhuhlane wengqondo ngesiphatho socuku abasithola kuziphathamandla zakwele Australia. Amapolisa kwele Tanzania athi omunye wababalelwa kwabanothileyo kakhulu ezwekazi le-Afrika umnumzana Mohammed Juji waleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lantathu odabuka kulelo lizwe uthunjwe namhlanje ekuseni esikodlweni iDar es Salaam ngamadoda amabili akade ehlome njalo evale ubuso. Ukonakala komnotho welizwe kuqhubekela phambili eZimbabwe, abanye besithi konke lokho kubangelwa imizamo kamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngoba ngemva kokwethula amazwi akhe okusetshenziswa kwemali udubo luhlelwa qala ngesiqubu. Kodwa uhulumende uthi lokhu akusiloqiniso. UChris Gande wa Studio 7 uxoxela ocubungula ezombusazwe umnumzana Belief Gawule olilunga njalo lebandla lezano PF endawonye lomela iBinga South edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda weMDC onguye osungula lingxoxo.
Wothi ngutshengisa ukuthi ngani sitsho njalo kusukusela ngoNovemba lohulumende ngena kuze kube namhlanje useboleke imali efika ku 5.5 billion dollars phakathina kwenyanga ezingafiki umnyaka useboleke i 5.5 billion dollars na ubakhangela ke imali engange 5.5 billion dollars imali enkulu okuthi elizweni elingange leZimbabwe kufuze ukuthi likhiye umehluko. Kodwa ke ungazama ukukhangela ukuthi elizweni okuyikho osokwenziwe leso sikwelede kuyini akekho ongakubona. Ye iqiniso ke elikhona ukuthi silokhu silohulumende othanda ukuboleka izimali, izimali zakhona ezithatha esiyazifaka ezikwameni zabanye balabo ababusayo hathi ukuthi zibuye kuZulu waseZimbabwe. Ngena ukhangele njalo ukuthi khona sikhuluma ngohulumende ohamba kuyaboleka 2 billion dollars kuReserve Bank of Zimbabwe yena evunyelwe ukuthi eboleka kuphela imali engadluli ku 70 million. And sikhuluma njalo ke lo hulumende ohambe siyaboleke boleka ngaleyo ndlela engazange ke edinga imvumo eParliament. So ke izinto zakhona ziyaqhubekela phambili yikho okusifunanayo kakukho okunye amangala ama-inconsistent policies. Khangela ubone baphe i-monetary statement last week sibona sesehlukanisa i-RTGS kanye le-Nostro account. Now ukukwehlukanisa lokhu emntwini wonke obonayo uvuma ukuthi imali ye-US dollar kanye le bond note akuhambelani kakulingani kakukho ku 1-to-1.
Hayi nanto ke udaba mnumzana Gawule, wena uthini ngalokho kwenzakalayo elizweni ukuthi ikwehluleka yini kwezanu PF kumbe kukhona okwenzakalayo?
ngithanda ukuthi ngithi ngiyamuzwa uSwanda uyabeka izinto azibonayo ngomumo okhona, kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi mina ngiqale ngokuthi asivumeni ukuthi okwakathesi uMnangagwa upresident wethu uthe eqala wazama ukuthi alungise udubo lolu ngokuthi ucabinet yakhe afake abantu esingababiza sithi ngama-technocrats kuma-ministries akhiya njenge-ministry of finance. I-ministry yemali le ifuna umuntu ololwazi lezinto ezithile njengakhonokhu singasikhangela ukuthi idakala kithi uMthuli Mose ngumuntu oyingithi kulelo banga lezimali. Ngokunjalo ithuba ulinikiwe uMthuli Mose nesilogani sezanu PF ngabanakasazi ukuthi sithawa njani. It's not a politician, but umuntu owazi umsebenzi wakhe. Sithe thina ubaba upresident uthena uMthuli Mose azazavalelwe ngaphi, uzanikwa indima yakhe azisebenzele, weza kuyeshula laphana laphana belokhu ihamba lakho itshintshatshintsha. Kodwa singakhohlwa phela ukuthi sisuka engcwabeni lapho into zafa khona kakhulu, into kumumo lowo ubulimele kakhulu, konke kona kumumo weZimbabwe lowo umubo kade ukhanya ukuthi ubuzefike ebangeni elibi kakhulu. Kodwa kuzaba lobuhlungu obuthile ekusunguleni kwemisebenzi enjengayelele elethwa ngoba uNcube uMthuli ukuthi ivune ukusekelwa, kodwa izaqala ibe lobuhlungu obuthize njalo kulabanye bethu abayibo abazama ukuthi basupporte nje uhlelo lolu balimaze bangabomo besenza ngabomo. Ngiyakhangela izinto ezenzakala kathesi ezokukhweza ama-price landi kulokuhlanya phakathi lobumvulu phakathi ebuthile ekwenzeni izinto zakhona ezokutshengisa ukuthi kulesandla so esibi kakhulu, isandla singafuni ukulungisa kodwa isandla silobuthakathi phakathi ekutheni abantu bazwe kakhulu ubuhlungu. Yebo, phela ubuhlungu buza bakhona ekutheni izinto lezi ziqale kuhle. Ungakhangela likhangele ihlobo zami ukuthi even nanxa umuntu ezithwele umfazi ezithwele esebeletha kule buhlungu silobuthize, kodwa kusafuyabe sephethe umntwana sethi hayi zokukuhle sokumnandi zokukonke zokurayit. But lapho khona abantu esikhangele ukuthi sibe lobuhlungu obuthile uMthuli ayenze umsebenzi wayo, into esiyikhangeleleyo ukuthi amphile uMthuli Ncube asimsekeleni uyakwazi akwenzayo, atshiwo mpumputhe ngumuntu owaziyo and uyanikwa akwenzayo amandla wonke. Ukuthi imali ivele ngathi izinto vele zimbi azivumeni ukuthi into zibonakale kakhulu.
Ye, Mnumzana Sibanda, sike sezwa uMnumzana Obhethe Mpofu yena enguye ophethe ezezanu PF sithi thina okwenziwa nguMthuli Ncube lokhu asikwazi kazange asitshele ngakho. Kungakuthembisa yini njengalokho okukhulunywa ngubaba uGawula ukuthi hayi uMnumzana Ncube waphiwa ithuba ukuthi avuselele umnotho, kaphiwe isikhathi sibone ukuthi uzayenza?
Ngingakuphendula ngento engayitshela uProfessor Mthuli Ncube ngize ngihlangane naye eParliament ngelanga le State of the Nation Address. Ngamtshela uProfessor Mthuli Ncube ngathi mina uzazoresigna uzachiya umsebenzi njengonkosana moyo, kodwa umehluko yikuthi yena uzasebenzisa iWhatsApp.
Nanto ke udaba ungasigqibela uhlelo Mnumzana Gawule.
Chris, ngiyamuzwa umdaweni lapha. Ngiyabonga sibanda, izinto ziye ziletha zibe iqiniso sibili, ngiyazivuma ngiyazamukela, kodwa ke amasela sibanda akhona ku-MDC kumbe ngithi ku-MDC uZanu-PF wonke wakhona langaphi lewa-cheche amasela akhona yonke indawo akhona.
Umehluko yokuthi awe-MDC katshontshi esikhwameni sikahulumende,
njalo ngiyavuma khona isela njalo ngelibanjiweyo, njalo amasela kathethi ayaguduzwa noma ngelingaphi eliqethe ngaphi lizavela.
UMnumzana Believe Gawule ucubungula ezombusazwe njalo ulilunga lebandla leZanu PF, ube xoxa endawonye lomela iBinga South edalele parliamente engwe MDC uMnumzana Prince Dubeko Sibanda. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa namuhla atshaye njalo abopha inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi ezctu eHarare lakwamanye amadolobho afana leMaswingo leMutare ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe yili nhlanganiso. Ayike kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontungameli Nkomo. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.